David Makura avasiwo vatanga kutaura nyaya yakaita seiyi. Tikatarisa kumashure tinoona kuti kampeni tro yemamwe mapolitical parties vaiita sana DA ndozvavaitaura kuti mabhodha haana kumira zvakanaka, ndozvaakukonzera kuti mukatarisa kuti the new border system ravari kuvaka kunonzi kumedhuku uku vari kuzama kuti paite tsungo entry yevanhu vanenge vachiuya kuzotsvaka upeteri, then mamwe mabhodha anenge akasaririra vanenge vaine mapassport avo vachiuya kuzotenga nekudzokera, anonzi pachirungu matourist kana kuti matourders. Asi anenge achiuya kuzotsvaka upeteri vari kuda kuvaita centralized paone position. Asi takatarisa zvinhu zvese izvi tinoiona kuti no, South Africa yakabva mumaelections maviri asi ANC party mukautenge haina kumira zvakanaka pamaelections maviri iwayo, anoti council elections takaona ichiterekwa Joburg nePretoria umeya neDA. Tikaonazve pamaelections apfuura ANC yakangoti kundei nechimovha chinochete kubva pama 15. Saka zvavakutoita vatotanga kutokampena kuvanhu vavo, nekuti vanhu vavo ndomadambudziko avari kuvaka ekuti maforeners akawanda muno muzvipatara, maforeners akawanda mumabasa, maforeners akawanda zvanga zvichiitika munyaya yevanofambisa batya nematrucks, vanhu vanga vachitore vachinzi kana munhu uri muforena uri kurambidzwa kunzi haiwe uri muforena iya motikari itogomewo munomu. Saka they are trying to address some of those issues politically.
Munoona here matanho iwayo akanga azotorwa aine chaanokanganisawo vana vezimbabwe?
Kwete hapana pasingatanzi kukanganisira vana vezimbabwe, nekuti vana vezimbabwe tiri kuvapa kuti vachande bhodha vachiuya kune South Africa kuzotsvaka mabasa, kuzotsvaka kurarama, kuzotsvaka kupona. Pasori kuzimbabwe yakunesa zvikora zvamunoziva imini. Saka munhu anotoona kuti ndatiikundofana ndambokrosa angu nemugusimu ndingonoshanda mumapurazi ndakamirira pasipoti angu kuti ibude. Saka zvichakanganisira mazimbabwe muzvikuru hoyu, zvichakanganisira.
Zvii zvamunokurudzirawo kune vana vezimbabwe vari kupindawo musouth africa, vakawanda vacho vanonzi ndo vari kuzopinda vasina magwaro anoita kuti vatambirike?
Zvakakurudzirwa ndezvekuti kana anenge apinda musouth africa ngaazvizivise kuti ndiri muno musouth africa, azvizivisa zvemafeyazi nekuhomafeyazi vekudhokumenta. Kana vakudhokumenta ivo vakutaura kuti taane madhivarendi pemiti atinawo, kana isina kunoshanda mumapurazi kune pemiti yeikoko uchizvainzi matengerwo enyika kana kuti zvina human rights kune unonzi asylum seeker system. Zvizivise kana wazvizivisa une dhokumenti izvozvo zvinokubetsera iwewe, zvigobetsera hurumende, zvigobetserawo vanhu vanosangana vakazvimiririra kana patinge paita.